Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, June 1st, 2016. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemire.
Tonight on Live Talk, we are talking about a coalition formed by five opposition parties in Zimbabwe.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930-15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com or at www.voashona.com and www.voaindebele.com.
Serious issue that is facing Zimbabwe, and I think this coalition is necessary in order to have the numbers that can unseat the dictatorship in Zimbabwe. It's serious coalitions, and we need an inclusive coalition that has got the bigger parties.
If Morgan Tsvangirai is not there, there's no coalition. They are just playing around.
The coalition of Tendai Biti and Elton Mangoma, to me, it's a laughable matter.
I don't think the opposition stands any chance of winning. Even if you look at the 1 million men march that we held on the 25th of May, it was a bold statement that we are ready for any eventuality, any election at any given time.
Lokuqala lokuthi silethe ndawonye inkokheli lamabandla ezombangazo eZimbabwe ukwenzela ukuthi sihlanganise amakhanda, sihlanganise izandla lamahlombe emsebenzini esilawo omkhulu wokuthi sikhiphe iZimbabwe kuphakathi kohlupho olukhona ngenxa yehulumende kaMgabe.
Coalition chinhu chakanaka kuti mabato angakabatana kuti ratibvise utongo huripo hwakashata.
Thanks for joining us once again. You are listening to Studio 7 Live Talk, and this evening we are talking about opposition politics.
The parties that formed the coalition ahead of the 2018 general elections are Mavambo Kusile Dawn, led by Simba Makoni, Professor Welsh Mncube's Movement for Democratic Change Formation, Renewal Democrats of Zimbabwe, led by Elton Mangoma, a Democratic Assembly for Restoration and Empowerment, and Zimbabweans United for Democracy, or ZUNDEM.
Former Finance Minister Tendai Biti's People's Democratic Party and ZAPU, led by former ZIPRA Supremo Tumiso Tabengwa, say they still need to consult their members before joining the coalition. The parties say other opposition groups like Moken Tsvangirai's MTCT and former Vice President Joyce Mchuru's Zimbabwe People First are also keen to join the coalition.
And so tonight we want to hear from you, viewers on and listeners, on this issue. If you wish to join the show right now, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back. The number again,
001-202-619-2077.
Gibbs.
Yeah, Zulukandaba namhlanje sikhuluma ngokwenzakale khona ngale eZimbabwe. Siyakwazi ukuthi sokulomanyano wamabandla atshiyeneyo sesiwaqambile, elinye li-MDC likancube, kuzokubuya imabambo kuSile Dawn lamanye-ke amathathu. Sifuna ukuzwa ngani ukuthi lithini ngalokhu. Asifuna ukuqeda isikhathi lapha jonga sizwa abantu bekhuluma.
Ndizozo hanzi zvinhu zvese zvine mavambo, zvine pekutangira. Saka mavambo aitika apa ndeyekubatana kwemapato anopikisa ari mashanu kuti vaumbe mubatanidzwa uri kunzi kodhi wekuti vange vachizoona kuti sarudzo dza 2018 vanodzipinda ari mapato akabatana, kwete rumwe rumwe vachipikisana nebato rezanupf. Tanzwa zvakare kuti mamwe mapato asati apinda mubatanidzwa vari kuti regai timbonzwa kunhengo dzedu. Vamwe vamwe vari kuti hatisati takokwa tinoimba kuti vachapiwawo zvakare urongwa ihwohwu tichinzwa kuti vanozoitawo sei mumazuva anoteera asi chinangwa nepfungwa dzevana veZimbabwe ndozvatoda kunzwa kuti vari kuzvitambira sei nhasi.
And we have actually invited most of the people that signed the agreement. And we hope that Mr. Tumiso Tabengwa of ZAPU will also join us together with Elton Mangoma, Professor Washman Ncube, Tendai Biti and Dr. Simba Makoni.
Mm-hmm.
Yes, leto mukuti bazangena kona pa kuhlelo siyabadinga. Xa kuti phone zenu zingangeni kona ngapho lisizwa sicela lisivule khona manje ukwenza iselifonele. Ulobani katesi xa sisikhangela ama messages akule message olayo
tsamba dzakawanda Gibbs vanhu vari kunyora vachitaurawo pfungwa dzavo pamusoro peurongwa ihwohwu tine vanyorawo paFacebook page yedu wekutanga anonzi Martin Mutukwa vati hapana zviri papa machinda aya anoona sekuti kudzidza ndokutonga nyika havana zvavaita ipfungwa dzake wedzo. Mumwe anonzi Simon Gede anoti ini ndinoona kuti mubatanidzwa wakanaka nekuti zvinozotirerukira pakuti kana takupinda pakuvhota kunyanya kune vasingafarire bato riri kutonga tinenge toziva kuti tiri kuvhotera bato rimwe chete rinopikisa kwete mapato akapatsanurana. Koti mumwe anonzi Maviko Bangira anzi ini ndinoona sekuti kubatana kwemapato chinhu chakanaka nekuti mhandu yavo ndeimwe chete. Tikatarisa munyika yeBotswana mapato anopikisa akabatana zvinofananawo novanogona kubatana vanhu voziva kuti mhandu yavo ndiani. Chakakosha kutsvaga mutungamiri anodiwa nevanhu abva atsigirwa ndatenda. Kozouya mukoma Simon Gede anzi nhamo huru yatiinayo ndeye panguva yesarudzo kubiwa kwemavhoti ndaiona rimwe danho ravanga vatora hazvibatsire anzi dai vanga vaine rimwe danho ravanga vatora hazvibatsire zvekuti tingogara tichivhotera pasina pedzezvo torohwa futi mumwewo.
So I think we've got our first guest and that is Mr. Tendai Biti who's the president of the People's Democratic Party. Mr. Biti, good evening and welcome to the program.
Good evening Gibbs and good evening
Jonga.
Mr. Kandemire.
Thank you, maskara sei vabiti tinokutambirai pachirongwa.
Tiripo manduwe, tiripo manduwe.
So now tell us a bit about this coalition. Did you hear anything about it? And we are told you were there when other people were signing, but you didn't sign, right?
Yeah, that's correct. As you know, the talks that eventually culminated in the signing of the document on the 30th of May, commenced in May of 2014. So it has been a long journey. That journey was started by a few political parties, ZAPU, led by Dr. Tumiso Tabengwa, NDC, led by Professor Washman Ncube, Mavambokosile Don, led by Dr. Simba Makoni, and then the MDC renewal team, represented by Dr. Sipepa Ngomo, myself, and Elton Mangoma in 2014. So we actually had a draft document in 2014. By August of 2014, we had a draft document, more or less the same document that had been signed. And the key features of this document are that we need to put people first. We need to accept that Zimbabweans are suffering. We need to go beyond politics. We need to create a new narrative. And so the first thing is to say, let's talk about people's issues instead of slogans like Mugabe must go. Number two, let's have certain values and principles that bind us. Number three, let's agree to work together, including working together in elections, including ensuring that we have one candidate for every position that is contested, from the president right down to the councillor. And we think that that is what every Zimbabwean wants, that we come together and deal with the system, the obnoxious system called ZANU-PF. So I'm happy that when the process recommenced in January 2015, there were other political parties, nine other political parties, that included the Zunde, which signed yesterday, that included the Dare, which signed yesterday, that included Professor Maduku's NCA, that included the African Development Democratic Party, led by BCC Marceline Chikasha, and then the parties that signed, including ourselves. And of course, as Professor Washman Nube reached out, as stated yesterday, there is a continuing debate with other political parties, including Transform Zimbabwe, including MDCT, including People First, led by Dr. Joyce Mujuru. So for some of us, this is the only option available. Political parties have to come together, but political parties coming together is a necessary but not sufficient condition. The other condition is that, of course, we have to have reforms in the country, including electoral reforms. So the combination of political parties coming together, plus major reforms, including electoral reforms, should translate in the near future, whether in 2018 or wherever, to the people's will being respected in Zimbabwe, and obliteration and liquidation of the history of captured elections and stolen elections, which we've been witnessing since independence, basically.
Thank you very much, Mr. Bidi. And now we are joined by Professor Washman Ncube of the MTC. Professor Ncube, welcome to the program.
Thank you. Thank you very much.
Thank you so much, Chunga.
Professor, as we heard from Mr. Bidi, the aim of this coalition is to make sure that the opposition is united, and behind that united opposition, people will be able to vote for each and every post that can be contested in the elections. But still, the question of vote rigging, intimidation and harassment is coming from listeners and those who are following up on this coalition. What do you have to tell Zimbabweans about those challenges?
Well, let me confirm in agreement with Honorable Bidi that what we are seeking to do as compatriots is to try and tap on the collective abilities, collective skills and capabilities of each and every Zimbabwean who is willing to put his or her shoulder onto the wheel of our national struggle to basically address the national crisis that we face, which has its various manifestations in the social aspects, in the economic aspects, in politics, in governance. But of course, at the heart of the crisis is the failure of political leadership in this country. So we might put our heads together, collectively come up with ideas on how to address the economic challenges, how to deal with the impending crisis of bond notes, and the obvious difficulties it will create. But without controlling the state and state institutions, those ideas stand for nothing. And hence the imperative of working together politically so that we can have not just the new narrative Comrade Bidi is talking about, but use that new narrative to control the state. And of course, the obstacles, even when we have come together as we seek to do, will be many. In actually overcoming unity alone will not overcome without finding a formula for collectively addressing the many, many ways in which ZANU-PF steals elections. And of course, the starting point is for all of us to seek to ensure that the electoral reforms agreed to and some of them enacted in the constitution and in other laws during the inclusive government and some after the inclusive government are not just paper reforms existing in legal instruments, but are in fact implemented in practice. In fact, the bigger imperative is to implement those reforms before we even worry about whatever new reforms might be necessary to make. So we obviously, as a collective, as court, we've identified that as one of our priorities. We've mandated the Elections Committee to work on programs of action that we will adopt and implement as court to force the current state to implement as many of those reforms which are already part of our constitution, part of our ordinary laws, the Electoral Act, before the next election. But at the heart of all of this, at the heart of all of this, is the need to have an independent electoral commission. It is independent on paper. It is declared independent by the constitution. The processes for appointing it are relatively okay, but we still have commissioners who do not assert their independence, to allow the intelligence people, the military people, to continue to enjoy the monopoly of running our elections. All those things are the things that we need to address. But the most important anti-rigging mechanism is the collective will of the people. What we need is for the people of Zimbabwe to believe in their sovereignty, to believe in their unqualified right to elect their representatives. And indeed, even for those who continue to support ZANU-PF, to believe that we as a people are entitled to much, much better than the nonsense we are getting from what we are calling our rulers, our leaders today. That if we can act collectively in one and vote for change, no amount of rigging can defeat the collective will of a people who know their rights, who know that they are sovereign, that they have to elect a government which serves
them. In the meantime, Professor,
and that's the most important thing,
Professor,
to mobilize the people to act in one against the dictatorship that we have.
Thank you very much, Professor. And just listen to these messages, because we've got some messages. One of the messages will be read by Chonga.
The first one was written by Nyaradzai Gumbonjanda, who says, thanks, good that now I can follow on Facebook Live. I think she's talking about following up on our live talk. Mm-hmm. But she says, Vabvunzei about women's leadership in Mbatanzwa wawo and the economic policy options and alternatives beyond a critique of how we are all suffering now. So she's urging us to ask them about the involvement of women's leadership in their coalition and also the economic policy.
Mm-hmm.
Yes. And then the other one is, let me search. I think you can go ahead because I misplaced the next who was coming in line.
So maybe you can pose that question to Mr. Bidi in Shona.
Vabiti, hanzi namai Nyaradzai Gumbonjanda, mutsananguro pamusoro peurongwa hweutungamiri hwemadzimai ari mumubatanidzwa imomo, then pouyawo nyaya dzezveupfumi pamwe cheto nezvimwe zvavari kuti maalternatives kana kuti zvimwe zvamungangotarisa kana zvimwe zvikaramba.
Yes, mubvunzo wakanaka, and ndoda kutenda Nyaradzai Gumbonjanda, who ironically student, just like me, is student, Professor Washman Mubeku, University of Zimbabwe. She's a lawyer by training. Panyaya madzimai, pa negotiations, code, papa ini bato, runotungamirwa nemudzimai anoitwa Marceline Chikasha. So mumwe anga achitaurwa naye, ndambotaura zvezvakare zvakataurwa na Professor Mube yesterday, kuti Mai Joyce Mujuru vamwe vevamwe vari kuingenjwa nebato ravo People First mumubatanidzwa uyu. What happened yesterday was the first step. Kune mapato akawanda asati asaina, including bato redu isusu rePDP richaita musangano waro General Council. So zvakaitika nezuru is the first step, and rwendo rwemakiromita akawanda rinototanga neka small step, but a very decisive step. Ndochiuya panyaya yehupfumi, iro gwaro rekodhi rakasainwa iroro rinotaura kuti nyaya dzehupfumi dzinofana kuiswa pamberi pezvematongerwe enyika kuti vanhu vaone mabasa, kuti vanhu maindustry avhurwe, kuti infrastructure magetsi, migwagwa, mabridge zvigadzirwe, inodzi pachirungu infrastructure, nyaya yemasavings, nyaya yekuti mabhengi anenge ane mari.
Okay.
So zvinhu zvekuti kana kodzi yagara ichagadzira gwaro rayo blueprint ichapindura zvese izvozvo.
Vabeti, ndikubatei muromo, ramba yanyu muri parunhare. Taita mumwe muteereri ati ari kuda kupfuura. Tina mukoma Maxwell Mpikani vari kwaMutare. Mukoma, makadii? Ndi mukoma Kandemiri nhasi, pamwe muningi na wenyu Kandemiri. Zita ndiani, Maxwell kana kuti Xwell?
Maxwell Mpikani.
Okay, aiwa ndapanzwisa Maxwell Mpikani. Mukoma taurai tinzwe, mukoma tina vabiti na Professor Walsh Mancube vari parunhare, kana muine zvamuda kuvabvunza kana kuti muda kuvapa njere dzenyu.
Muchidimbu handina hangu mazuva akawanda ekutaura mukoma. Asi ndongobatsirawo ndichiti hazvina kuipa kuti varume ava vakaumba koarekeni yavo yemapatawo mashanu ava. Handi kana takaitarisa mai koarekeni yavo mai, kana vari vanhu vari serious nekuti vari kuda demokrasi muzimbabwe, sevanhu vatoziva navabiti vatairemekeza vari kuna vatsvangira ikoko, hatirongo vachemere kuti dai vangopuka havo mapata vadzoka ukoko, nekuti vanhu vasiiwo havana vanhu vacho vai.
Asi hamufunge here kuti mubatanidzwa iwoyo, mubatanidzwa iwoyo ndowekuti vanhu vaungane vaende pamwe chete?
Kuungana vanhu vanoungana, but tiri kuungana tichiziva kuti vari kuungana vachiva nevanhu vangani, vane vanhu vangani vakabata, nekuti chokwadi chiripo kana ivo vabiti vanochiziva chekuti papa acho maizi ndiye mugenitsvangirai maizi, haafani kutombowaskipa kana kutaura zvisina basa pamusoro pavo, nekuti ndiye munhu atiri kuteera muzimbabwe, ende ndiye munhu wetatarisira kuti angangotibvisa niwo matakanyanyamwe tapinzwa nezamupeo.
Regai tipe mukana kuna vabiti vangu kupindurai muchidimbu. Regai titi vabiti vakupindurei, haninga agone kukumira iripo. Vabiti vapindurei zvavari kutaura izvi muchidimbu.
I think message iripo ndeyekuti hakuna bato rimwe chete ende hakuna munhu mumwe chete angagone kubvisa zano ari ega. Opposition politics dzakatanga 1980 tichiedza kurwisa zano. Takatanga tine opposition muna 1980 ZAPU yaitungamirwa na Dr. Baba Joshua Ngomo, Father Zimbabwe. Ndokuzouya mama party aisanganisira bato reUNC raitungamirwa na Bishop Muzoriwa. Ndokuzouya mabato aitungamirwa na Nandaba Mingistone. Tichibva paphase iyo takauya paphase 2 yatakaona vana Comrade Two-Boy Edgar Tekere mugore ra1990. Tichizosanganisirawo vamwe vakawanda vanosanganisira vana mai Margaret Dongo. Tichizosanganisirawo mama party akafanana nana Forum Zimbabwe yaitungamirwa na Dr. Dumbuchena. Tichizobva ipapo tichizouya kunguva ya1999 yakafomwa MDC. MDC ichizojoinwawo nemamapato akafanana neMKD kunyanyanya gore ra2008. Tichizojoinwawo neZAPU idzva yavadhabengwa. So tinofanira kudzidza chidzidzo chethe last 36 years chekuti tangatirwa maelections aya tiri uyari pake uyari pake, hapana chakabuda.
Maku,
the last 36 years
makuti muchidya mundiro imwe chete.
So takuda kuti tichibata namanje vanhu vese mapati ese timboisawo vanhu veZimbabwe pamberi, timbobvisawo tuma ego twedu tumachii, tirwise chihurumende chadzvanyirira vanhu chezanupf. So hapana imwe story kana alternative tinopfuura
kubatanamaita vabiti rambai muri parunhare gibs
yes ngesipikake kuprofesa ngesindevele lapa profesa ncube ye hakuchani zulu abantu vati loba libambene khonapo lina kodwa alila amandla okuti likhiphe izanu lilodwa kambe bangabe khuluma iqiniso
bata henyu mkoma regaitinzwe
yebo gibs liqiniso ukuthi khonokho kutho honorable bithi akula othi yena ulamandla eyedwa ulamanga ukuthi angayikhuphe izanu lamhlanje. Akulandaba ukuthi labo abakulandelayo bayi half a million kumbe bayi 100,000 uzaba labo bekulandela beyi half a million yona le kodwa kawusoze uyikhuphe izanu. Ukuthi ikhupheke izanu ukuthi sihlanganise wonke ona lowo kumbeni ule 3% yona le esayitholayo ngo-2013 esayinikwa yinikhuphe kumbe une 40% kumbe nulengaki kumele sihlanganise abantu beZimbabwe sibabambanise. Into eyenza singaphumeleli inkulumo ezinjengoba bayena lo okhulumayo oyabe ozibona ingazani usitshayisa isifuba kodwa ungaze uzitshayisa isifuba soneso uthathe iqembu labantu abaningi ubafake laphana uzathi ngilabantu abaningi kodwa umgabe ungamkhuphanga siyabe sifanana losele laye elamavoti angu-10 lolamavoti ayi-1 million angakhiphanga umgabe kuyafanana kawancedanga lutho. Yikho sicithika sihlanganeni okwayizolo konke esikubangayo lalokho esiza kubanga ngale kwakhona ngaba kukhona esiza kubanga ingathi izanu naziphume kodwa okwakathesi ngokuhlupheka okukhona phakathi kwelizwe lethu kudinga ukuthi sibambaneni sonke sihlanganise loku embeni labantu abathathu kumbeni abangu-10 kumbeni abangu-million bonke babe ndawonye sikhuphe ilizwe lethu emlilweni lowo esihlezi kuwo.
Siyakuza kakhulu ke Ncube bamba khonapho ke asihlambe uthi khonapho khona ye umnumzana uFrancis lapha ecingweni. Baba Francis ungakunjani?
Wabakhona njani?
Hayi siyaphila ke Francis ye ungathini ke ngodaba lolu?
Baba.
Ye, khuluma sizwe. Yes, khuluma ke ngamabandla abambeneyo okuthiwa yi-coalition. Qhubeka ke khonapho baba.
I-coalition baba iradi kakhulu. Kodwa abantu lawa kumele babambane kakhulu nokuthi kuthi ngokwani kokuthi ke babambane namhlanje kuthanda kusasa sengizukana ayikho kuno kokuwafuna kahle.
Ubona ngazani kungenziwa njani ukuthi babambane okwesikhathi eside?
Hello?
Bengenza njani ukuthi bahlale bendawonye okwesikhathi eside?
His volume is too high. Mukoma, Mukoma as well. Kana muri parunhare manzwa vabiti vachitaura mungangotipindura bichana tobva taramba tionekana nemi nokuti haakuenda pabreak magutsi kana rine mhinduro yabva kuna vabiti
zvataana vabiti ndazvinzwa mukoma jonga but ndodondovangoziva chete varoma kuti isusu semazimbabwe newayakare nekuzvimapatopato zvirungonyukanyuka varoma vakabuda mumovement for democratic change inotungamirwa napapatsvangirai hatezi kuti chavakatiza mupato muchinyi ende vaite kurova futi kupu kurova save kupu zvinova zvisiri kude mazimbabweni zviri kude mazimbabweni tisi tinozviziva isusu tisi tinovhota tisi tinogare muvanhu iyo agare muvanhu
aiwa
jonga
maita basa mkoma maita basa
no no thank you very much sir thank you we are going to come back to him shortly or he can come right now so thank you Zimbabwe we wish to say goodbye to our radio listeners as now we'll be streaming live on Facebook and at www.voazimbabwe.com for our guests Professor Ncube and Mr. Bidi can you hold on
wangu tiri kudzoka zvakare izvozvi tinenge taakutaura kana kuti taakutambira vateereri vanenge vakutoona pa www.voazimbabwe.com mune muchikwanisa kutoona nepa